mutsvakurudzo dzataita pari zvino tirikuona sekuti mune tsvina iri kupinda mudhamu redu muLake Shwero inobva kukrobra kuzvinoitwa neHarare City Council. So tsvina iyi painenge yapinda iri kusvibisa mvura. Mvura iyi yozoita mabhakteria zvichindoda zvinoita kuti mhuka dzirasikirwe neupenyu zvichindodaro. Asi pari zvino tichiri kuenderera mberi nekutsvakurudza kuona kuti pakakura sei.
Kunze kwehove pane dzimwe mhuka here dziri kufawo nekusviba kwemvura uko?
Mutsvakurudzo dzataita pari zvino taona sekuti takarasikirwa nengongoni, mazebra neimwe shiri inonzi fish eagle nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Ndo pari zvino nekuti panofa mhuka tinotora ropa tichinoona kuti chaita kuti mhuka iyi ife chii kuti tikwanise kuzogadziridza zvinenge zvichizonetsa mangwana.
Matanho apa muri kutora seNational Parks kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yedu ndeyekuti tinofanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru pakati peHarare City Council, Environmental Management Agency nemamwe mapazi ehurumende. Ndoona sekuti ndo zvinoita kuti tikwanise kugadzirisa dambudziko iri. Asi pari zvino takakwanisa kubvisa zvipembere zvanga zviri kuLake Shwero tikazviisa kwatakazviisa kwatiri kufunga kuti kwakachena. Asi tisati tadaro tanga takakwanisawo kuisawo munyu tikaisawo mvura kuti zvipembere zvisauya kuzomwa mvura kune mvura yakasviba. Tikaisa futi mvura mukati mepaki. Asi toona sekuti zvipembere zvanga zvajaira kumwa mvura muLake zvanga zvakatoomera kuti zvipembere zvisauye kumvura. Takaedza zvakare tichishanda neUniversity of Zimbabwe nevamwewo vana chiremba vezvemhuka kumapazi ehurumende kubatsiridza kuedza kurapa zvimwe zvipembere. Asi hatina kukwanisa kubudirira zvimwe zvakaraswa neupenyu zviri pakati pekurapwa.
Chii chiri kukonzera kusviba kwemvura uku vaFarao muongororo yamuri kuita?